Isusu se-Zenda Initiative for Social and Economic Transformation, tinoda kutaura pachena kuti urongwa huri kuda kutangwa neCity of Harare nehurumende urongwa hwacharamba kuterera nekuti hausi urongwa hunotibatsira. Chekutanga chinofanirwa kuzikanwa neCity of Harare nehurumende ndechekuti kuti tisu tinge tiri kutengesera pasingatenderwi kana kuti vanhu vasikunzi havasi registered hakusi kuda kwedu. Inhau yokuti ivo sehurumende seCity of Harare havasi kuita zvavanofanirwa kunge vachiita. Apa tiri kutova nyaya dzokumeka shuwa kuti vanhu varegistwa, vanhu vari kutengera pati panotendedzwa, vanhu vari kutengera pakachena vachiwana mvura kuti vashande vasingaparadzire zvirwere. Saka isu tinotoblema iyo hurumende kuti ngaigadzirise nyaya yekuti vanhu vatengesere pakachena, ngavavake pekuti vanhu vatengesere kuda kumhanyisa vanhu mumastriti isu tisaya kurarama. Mabasa vakatadza kucreate, tiri kutoda kuchengeta murudzi wedu wakutaura tovanda kuti tisa mudzidzi hasigoni kunoramba hatibvi.
Asika vavadzai, kanzuru yakakuvakirai nzvimbo dzekutengesera dzainoti imi muri kubva muchipinda muguta muchinotengesa munzvimbo dzisingabvumidzwi?
Manepo gavari kutaura. Mukauya mukatarisa pavari kuti vakavaka pacho ndo panogona kutokonzeresa typhoid inouraya kana Zimbabwe yose, nekuti hapana kana mvura, hapana kana toilet. Patiri kutotengesera pasi pakuda kuti bvisa ipapo, tiri kutotiraya kumhanya mhanya tinge tine mvura ipapo isusu tega semavenda. Kwavari kutaura Manyebo ngavatiudze kwavakavaka vandotitarisa. Kunyeba kwega hakuna structure kana chinhu. Saka isu tinozviramba hurumende ngaive true, ngaibatsire vanhu vayo kwete kuti hurumende kuda kungogara ichikanganisa mararamiro anenge achiita vanhu.
Nhasi pane matanho ambotorwawo here nekanzuru sekuvimbisa kwayakaita kuti ichatanga kutora matanho svondo rinokutanga nhasi?
Hapana chati chaitika paground, but tangonzwa maminitsi mashomapfuura tapinda mutaundi umu, tangonzwa kuti pane vambofamba vachipa vanhu onini yekunzi ibvai pamunofanira kunge muchinzi hamupo. Asi vangoudzwa pachena vanhu ivavo kuti hazvamuri kutaura hazvina kana nemusoro wese, but kuti pane chavati vaita kuti pane vanhu vabviswa izvezvi. Hapana pamwete vanhu vangoswa ida kutyidzira vanhu. Ndiwo zvega zvaitika zuva ranhasi.
Imiwo sevanotengesa mumigwagwa matanho apa hamuri kutorawo yekudzivirirawo kupararira kwetyphoid nezvimwe zvirwere?
Isusu tiri kumeka shuwa kuti patinotengesera pakachena, tinokirina katabvunenge tichitengesera. Isusu sevhise tiri kurudzira mamembers edu kuti auye nemvura yokushandisa kwavanobva vachisuka kana vanotengesa mavegetables vanotengesera vanhu vabva kumasuka. Saka Manyebo yekuti hanza tiri kutirina zvuva tiri kutengesa. Chatiri kungoshaya ndiwo matoilet avasiri kuda kuvaka ivo sehurumende. Ndozvinhu zvatiri kushaya. Mvura yachona tinotobva nadzo kudzimba kwedu tatoteka mugomo mumabhaketi tichitengesa tichisvikira makastoma zedu. Saka ndo zvatiri kuita, ende tiri kuramba tichikurudzira, tichivakurudzira sehurumende kuti vakai pekuti titengesere, kwete kungonyebera vanhu kuti hanzi vanhu vasi kuda kushandira pakavakwa isu pasina pakavakwa pacho. Tovakurudzira kuti vakai muone kuti pane munhu anoramba here kuenda takavakwa. Pane infrastructure yese inotibatsira kuti tishande mune zvakanaka. Chokupedzisira, toda kungotikurudzire mamembers edu kuti musateerera bhaniyo iri kutaurwa. Hakuna, it's against the constitution yenyika ino. Constitution yenyika ino section 13.1a inotibvumira kuti tirarame kana hurumende yatadza kuti watsvagira mabasa. Apa ndozvo yatadza kuita. Saka kana kuda kutibvisa nechisimba iripo kurambawo nechisimba, tinoramba zvachose kubvisa mastriti. Izvo tovavimbisa.